Gurukota rezvemari vamutule nquve vaburitsa mashoko kuvatori venhavo vachiti havasi kufara nevemabhizimusi vari kukwidza mitengo yezvinhu vaishandisa mitengo yepamusika mutema. Mashoko aya atsinhirwa negurukota rinoona nezvemaindastiri pamwe nekutengeserana. Amai Sekainzenza avo vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru nokukwidzwa kwemitengo zvisina mwero, vakati bazi ravo pamwe nebazi rezvemari vari kutora matanho akaomarara kuti izvi zvipere.
Tiri kuisa musoro pamwe kuti tiongorore kuti pogadziriswa sei, nekuti haichisiri nyaya yeindastiri chete, inyaya yeministry of finance nemi vemutemo vanofanirwa kugadzirisa nyaya iyi. Saka pazuva ranhasi chairo mabato mazhinji ari kusangana kuti tione kuti pogadziriswa sei.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaburitsa pachena kuti zvitoro zvizhinji zviri kuisa mitengo yezvinhu zvichishandisa mari inoita madhora mazana maviri ari maRTGS padhora rimwe chete rekuAmerica, asi hurumende ichiti dhora rekuAmerica rinorema madhora makumi masere nemana ari maRTGS. Vanquve vati hurumende ichatora marezinesi emabhizimusi ose achawanikwa achiita izvi, vachiti bandiko rebhanga guru renyika reFinancial Intelligence Unit pamwe neZimbabwe Revenue Authority vachange vachitenderera mabhizimusi ose vachiona kuti mitengo yezvinhu haisi kukwidzwa zvisina tsarukano. Mutungamiri wesangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vati havasi kufara kuti vemabhizimusi vari kukwidza mitengo, asi vaMutashu vati chiri kunetsa ndechekuti haasi makambani ose ari kuwana mari kubva kubhanga guru renyika, zvinoita kuti mamwe makambani apedzisire oenda kumusika mutema kuti varembe vari mumabhizimusi.
Kuauction system makambani haasi ose ari kuwana mari kuauction system. Saka zvadaro nekuzobvurwa kwaitwawo mikana nekuda kwekuderedzwa kwelevel 4 lockdown kuenda palevel 2 lockdown, mabhizimusi anga akavhara avhura ose. Saka naizvozvo demand yeforeign currency yamva yakwirawo, izvo nepo isinganyasa kuwanikwa nevose vanenge vachida kumusika wechokwadi wehurumende. Saka munhu nemunhu ari paari tikatarisa mbatya, ndofunga kupfuura zvikamu makumi masere kubva muzana zvembatya dzinotengeswa muZimbabwe dzinotengwa kunze kwenyika kunana South Africa, China, Tanzania. Saka tikatarisa zvinhu zvekuvakisa mahardware and electrical goods, zvimwe chetezvo zvakawanda zvacho zvinotengwa kubva kunze kwenyika. Asi vezvitoro kana vemabhizimusi vakaregedza zvekunotsvaka mari iyi kwavanoiwana kumusika iwoyo, zvareva kuti zvinhu zvinotanga kushayikwa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vati kudiwa kwemari yekunze munyika kwanyanya, asi mari inowanikwa nenyika iri shoma zvikuru zvinokonzera kuti mitengo iite chamuramba mhuru.
And zvinonyanya kuafekta mitengo yezvinhu yemuka uripo pakati peofficial rate neblack market rate watinoti black market premium. Saka muka iwo weblack market premium unoita kuti wakaramba uchikura, unoita kuti zvinhu zvisagatsikane zvakanaka munyika.
Vamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vachiona nezveupfumi vati hurumende inofanira kutsvaga vose vari kuita chikiribidi nemari zvinopedzisira zvakwidza mitengo wemari pamusika mutema.
Ngavaende vanoita investigate uita find out vanhu vacho vari involved, because information iri kutori paground yotaura kuti ivo vacho vari kukonzeresa kuti maparallel market rates anyanye kuchinja chii. Ndivo futi maauthorities ari kuita fewo matransactions iwayo.
Vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanhu vemutevedzeri wemutungamiriri webato reMDC Alliance vanoti zvokuda kusunga vemabhizimusi zvakamboedzwa zvikatadza kubudirira uye hazvishande. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.